chingataura pamusoro peurongwa hwekuchekwa kwematunhu angazoshandiswa semaconstituencies nemawards enyika. Tingati urongwa hwanga hwagara hwave kumashure zvichitevera chibvumirano chakanga chiripo chakaitwa pakati pe MDCT neZANU-PF pavakanga vari mugovernment of national unit. Saka urongwa uyu hwakambomiswa kwenguva yakati rebei. Zvinoreva izvo kuti pamutemo kana kuti kana tinge tichitarisa uwandu hwevanhu munzvimbo dzinovhoterwa nevanhu vatingati maconstituencies nemawards, vanhu vakanga vawandisa. Saka tinoona kuti kumiswa uku kwedanho irori nekuganhurwa kwematunhu kwanga kwave kumashure zvizhinji kana tichizotarisa kuti maconstituencies edu akanga ane vanhu vakawandisa, kureva kuti mamwe akanga ane vanhu vakawandisa, mamwe anogona kunge anga ane vanhu vashoma. Saka izvozvozvo zvinogona kuve dambudziko zvekare pakunge pane vanhu vanenge vachizomiririra nzvimbo dzakasiyana siyana ivo vaine vanhu vasingakwanisi kunge vaine uwandu hwakada kunofanana. Saka toona chiri urongwa uyu huri urongwa hwatinotambira nemaoko maviri. Tichiti ngaufambire mberi tione kuti zvinobuda zvakaita sei kumagumo.
Tiri kunzwawo mugwaro ravo rekuzivisa nezveurongwa ihwohwo vezeki vari kuti vachavhara bhuku revavhoti kana voters roll musi wa30 May unove mwedzi uno. Zvii zvavari kutsanangura apa?
Chinoitika ndechekuti kuti gwaro iri rirambe rakavhurwa vanhu vachiramba vachiregista ivo vachiganhura matunhu, zvinogona kuita kuti yatingati information inge iri information isiri, tingati pachirungu certainty yekuziva kuti pane vanhu vangani vangangodaro vari munzvimbo. Saka rinofanira kuti rimbovharwa zvishomanana kuti vanga varimo kusvika musi wa30 ndivo vachishandiswa ivo kuganhura matunhu aya. Asi hazvireve izvo kuti vabva vamira kuregista vavhoti, vavhoti vandoramba vachiregistwa vachiwedzerwa. Kana vachinge vapedza vaive varegistwa pavanga vakambovhara, vochivhurirwa zvekare vochiiswa kumaconstituencies manyowani kana maconstituencies avagara vachifanira kunge vachienda. Saka izvi zvinovabatsira kuti vagone kuramba vachironga vachifambira mberi neurongwa vasingadistigwe, nokuti mangwana kwaane vamwe vanhu 5. Saka ngatichitarisai kuti pavashanu vawedzerwa kuNkulumane tochiita sei nekariba ine vatatu vashota. Saka zvinovabatsira kuti varingoziva kuti vanhu vose vari mumaconstituencies wayo mavhotasoro iwayo ndova ava kumboshandisa pari zvino kusvikira urongwa uyu uchinge hwapera.
Tinombonzwa vamwe vematongerwo enyika vachinyunyuta kuti zviri kupa mukana bato riri kutonga kuti ringe richizowana nzvimbo dzakawanda kana matunhu akawanda kwarinenge riine rutsigiro kuti ringe rine nhengo dzeparamende kana umiriri hwakawanda muparamende. Munoti?
Ndinofunga ndine kakubvumirana nepfungwa iyoyo, asi ndigochipa mamwe maonero kuti mubumbiro remutemo ratave naro izvezvi kana tichibva mukuitwa kwazvaitwa kumakore apfuurayo nemaitirwo azvinofanira kuitwa mugore rine, tinoona kuti kuti mukana wekuti zvinge zvichizodaro wave mushoma. Nepamusana pekuti pekutanga pazvakanga zvichiitwa kwaisetwa yaingonzi delimitation commission, asi apa chatinoona chashanduka kana kuti chatinoona chave chitsva zvichienderana nekuve nebumbiro idzva remutemo ndechekuti pave kutariswa kunzi maconstituencies ose kana kuti mawards ose anofanira kunge aine manhamba akada kunofanana.